vachitaura pamberi pemutungamiriri wenyika pamusangano wekupembera zuva revechidiki rerobert mugabe national youth day pamusagashe mumasvingo nhasi. Sazvigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati dunhu ravo riri kutsigira kuti vamunangagwa varambe vachitungamirira. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu gurukota redunhu remasvingo vaeza chadzamira vatiwo vese vanozoda kurwisa vamunangagwa kuti vasatonge kusvika muna 2030 havabudiriri. Izvi zvatsigirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vatembo mohadhi. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa havana kuratidza kupokana nemaonere aya.
Vano munhu hani anoziva kuti ndoenda riini ijoi and leadership Zambia. We shall continue to make bold, deliberate decisions to ensure that our young people fully participate in all social economic activities and in governance.
Vamwe vechidiki vangari pamusangano uyu vakaita sava Elias Gov vanoti hapana chakaipa kuti vamunangagwa vaenderere mberi nebasa. Mutauriri werimwe bandiko reCCC rinotsigira vaimbova mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vapromisi mukwanhanje vati zviri kuda kuti vane ZANUPF hazvina maturo ose.
Zvida kuti naED hazviri pamutemo, asi ED anozivikanwa nokuita zvinhu zvisiri pamutemo. Hakuna rape, hakuna nzira yekuchinja constitution inotendedza kuti ED yazvoita semutemo. Kunyangwe akaita amendment akaenda mureferendamu, zvinoreva kuti amendment yanenge aita iyo haifaniri kuita effect achiripo, inotozoita patoono umwe iye atopa.
Apowo verimwe bato rinopikisa repeople's unity party kana kuti PAP vaHebert Chumuka vati vanhu venyika vanofanira kubatana kuramba izvi zviri kurongwa nebato iri.
Handioni kuti inobudirira nekuti muZANUPF mune vakawanda vanogona kutongawo saivo vamunangagwa vakaita sana Chiwenga varimo. Tine vanhu vakawanda vasati vatonga nyika yeZimbabwe vari mubato reZANUPF. Saka kuti vamunangagwa vangaita presidential candidate ya 2028 kana kuti vangadzokera kumaelections, izvozvo handioni zvichibudirira.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaPride Mukono vati veZANUPF vachanetsera kuti vamunangagwa vabudirire pachishuwo chavo ichi.
Vamunangagwa vachada kuzvipa third term iyi zvisinei nekuti constitution inotaura kuti chii. Iri dambudziko ratinonge tichitarisa naro pamwe pamwedzi inotevera kana kumakore anotevera iwaya. Saka naizvozvo vavo vanoda zveutongi hwechikerere vanofanirwa kuti vange vachibatana vachirwisana nezvokuda kuitwa izvi.
Ko, sii zvinofanira kuitwa kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti vamunangagwa varambe vari panyanga? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvemutemo vati nomudaishe Chinyoka.
Constitution yeZimbabwe inotaura musection 328 madanho anofanira kuitwa kana muchida kuchinja term limit yapresident kuti vapfuure 2 terms. Panoitwa inoi constitutional bill yopinda muparliament nomusenate, kana yapasiswa yosainwa kunodiwazve referendum.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vakoshese zuva ranhasi vachishandira nyika yavo kuti ibudirire, sezvo vakashandira nyika vachiri mudiki vakaenda kuhondo kunosumunura nyika kubva muutongi hweutapwa. Vati hurumende iri kuita zvirongwa zvakanaka zvakawanda zvekuvandudza upenyu hwevechidiki, sekuvaitira mabhizimusi nezvirongwa zvakaita sekupfuya huku, mbudzi pamwe nehove. Asi vechidiki vakawanda vanoti havana mabasa zvapa kuti vafunge kunotsvaka mafuro manyoro kunze. Ndakamira studio 7 mumatsvingo. Tini kwa Timba.